inosha iwe simba kana todana Yesu akuna chinomira akuna chinosara na moya koya pera kana todana Sachka usaneta isuto dana Jesu jiribo jinorema jiribo jinorwaza asi jino jinofukama kanato dana Jesu takira mukati mako
Jesu achiri kurapa vanorwara. Achiri kusunungura futi vakasungwa. Achiri kupa mufaro kune vasina. Uyezve achiri kusimudza Jesu. Up your voice and let us worship together. Come on. Anoita seiko. I'm gonna take it one more time. Achiri kurapa. Achiri kupavana. Achiri kusimudzira futi. Pamwe watoya wakatoremerwa izvozvo. Amen. Eh? Kunze uko kwatiri kubva uko. Kune zvinorema. Anoita seiko? Come on, just put your hands together for the.